This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 28, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kumasangana kwatirikuenda, tirikuenda kuZimbabwe Human Rights Commission. Kune commission iriko inoona nezvekodzero. Tiri kuenda kuSADC.
MDCT inoti yave kuenda kumasangano anorwira kodzero dzevanhu uyezve kuSADC ichinotaura nezvemhirizhonga yavanoti iri kuitwa nebato rezanu PF munyaya dzezvematongerwo enyika. IMF inoti upfumi weZimbabwe hotonyanya kuderera nenyaya yenzara. Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa munyika reMDCT rinoti rave kuenda kumasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika uye kuSADC richiridza huwi kuti nyaya yemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika yavanoti iri kupesvedzerwa neZANU-PF yatanga zvakare. Izvi zvinotevera kupiswa kwemumwe musha kuZhombe kuMidlands. Musha wakapiswa uyu ndeweimwe mhuri inonzi inotsigira MDCT. Nengo iyi inonzi yainge yaramba kuenda kunofora kuHarare uko kwairatidzirwa nevanhu veZANU-PF vachitsigira mutungamiri wenyika uye mutungamiri webato ravo vaRobert Mugabe nemusi wechitatu. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaDouglas Mwonzora, vanhu vamunyori mukuru muMDCT.
Kumasangana kwatirikuenda, tirikuenda kuZimbabwe Human Rights Commission. Kune commission iriko inoona nezvekodzero. Tiri kuenda kuSADC. Tiri kuenda zvakare kuZimbabwe Election Commission kuVET. Pamwe chete nematare, tinoenda zvakare kumatare. Tichataura zvakare nevakuru vakuru veZANU-PF mudunhu iroro. Nevakuru vakuru veZANU-PF nyika yese. Tichataura navo zvakare kuti nyaya iyoyo inofanira kuti ibva yatopera. Vanhu vedu vagarisane zvakanaka kwavanogara uko. Zvozikanwa kuti vanhu vakawanda muZimbabwe munomu vanhu veopposition, vanhu veMDC. Saka kuti vanhu vachitaka kukuvadzana ndozvo zvatoda kuti tiavoide izvozvo. Saka tichada kuti titaurirane panyaya iyoyo. Toda kuti titaure vanhu veZANU-PF kuti nyaya dzekupesisinana dzimba hadzifani kuitika nokuti dzavo dzevanhu veZANU-PF dzinotsvawo. Saka isu tiri kuti ngatirege kudaro. Varombo vari kushandiswa nevapfumi kuharasa vamwe varombo, kupisa dzimba dzevamwe varombo. Saka tiri kuti ngatirege kushandiswa zvinhu izvozvo, asi tiri kutora matanho kune vanhu vakaita izvozvo.
Saka hamuzotyiri here vamonzora kuti panozoita mhirizhonga muna 2018 kana misha yatotanga kupiswa gore rino sarudzo dzisati dzatombotanga?
Chatoda kuti titaure ndechokuti munhu wese achizvinzwa ndechekuti zvakaitika muna 2008 zvokuti vanhu vanorova vamwe vanhu, vanotisira vanhu vamwe vanhu dzimba, hatisi kuzozvibvumira isu veMDC nokuti takaona kuti muna 2008 taiita zviri pamutemo tichienda kumapurisa asi mapurisa anga asingatibati. Saka kana paine avo vakambozviita muna 2008 vanofunga kuti vanozviita muna 2018 vairasa nokuti hazvisi kuzoitika izvozvo.
VaDouglas Mwonzora ndivo munyori mukuru weMDCT vanga vari parunare muBulawayo.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mukuru weIMF kuAngola vaMax Alia vanoti upfumi hwenyika dzemu Africa huri kuramba huchiderera kubva muna 2009 kusvika muna 2015 upfumi uhu hwakaderera nezvikamu zvitanhatu kubva muzana kusvika pazvikamu zvitatu nechidimbu muna 2015 vaAlia vakatiwo kuderera kwemitengo yezviwanikwa ndiko kwakapawo kuti dzimwe nyika dzinetseke asi paZimbabwe vanoti nyaya yenzara yapfunya chisero munyika iyi ndiyo yaita kuti upfumi hunyanye kuderera kuti tizeye nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe Dr. Gift Mugano kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Zimbabwe ine mvura yakakwana yekuti tikwanise kudiridzira minda yedu kunyange mvura isina kunaya. Mukatarisa seada kuti Agricultural Rural Development Authority ine mvura yakawanda, madhemu emvura akawanda, asi mvura iyoyo hatitikwanisa kushandisa patatora minda nedzambanje. Kuti dambudziko rekuti takaputsa mairrigation anga arimo idambudziko rofanira kugadzirwa neMinistry of Agriculture. Pedzezvo nedambudziko rekuti taka irrigation madudzira ari mumunda medu pari zvino akaiswa nguva yaSmith yainonzi overhead irrigation. Mvura ichakati chakati taapa nguva yekuti mvura kunyange zvairi mumadhemu yakakwana tokwanisa kuti diridzira munda medu zvakanaka, asi hatichakwanisi kuti nyatse kurima zvakanaka zvichanisa inonzi overhead sprinkler irrigation nekuti inowesta mvura. Taakufanira kumuvha kuenda kudrip irrigation yekuti kudonhedzera mvura pai pachisimwa. Zvinobatsira kuti tichengetedze mvura nekuita kuti sora rinonga richikura ringe riri shoma. Ane madambudziko riri kuagricultura kunzekwe kuti mvura haina kunaya ndezvekuti vanhu vakapiwa minda yekuti varima ava havasiri varimi.
Asi ka hurumende iri kutiwoka zvinenge zvinodhura kuti igadzirise madiridziro itsvage zvimwe zvacho zvekudiridzira kana kuti yatingati iya equipment, Dr. Mugano.
Ko mota dzavari kutenga maminista kuchinjeresa mota kunga guti hazisi kudhura. Zimbabwe ndiyo nyika iri muAfrica ine muhurumende inonyasa maMercedes Benz kupfuura dzinyika dzezimbabwe kupfuura kana South Africa chaiyo. Saka hatingahwati nekuti inodhura. Inyaya yekuti kuronga kwedu kwatiri kuti hakuna chinango chakananga nekuti ite production.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruva tiri kuenda kuNyamakate Resettlement Area kumaShonaland West uko tiri kuita hurukuro navaPhilip Gwiti mumwe wevagari vemunzvimbo iyi.
Zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka. Zvakangoita manyama amire norongo. Tinorarama nekurima, saka zvinhu zvatinorima tinorima zvakafana cash crop yedu tobhako yatorima. Saka tobhako iyi iri kutirwadzira pakuti takunoitengesa. Prosesi yekunoitengesa yacho iri kurwadza, ndezvekuti mabhazi acho kuti akupe mari yakanaka anengada kuti utanga wamupa chioko muhomwe. Saka production yedu iri stagnant, hapana production. Tinongoramba chitendera tiri panzvimbo imwe chete nekuda kwekuti farming haisi kupromotwa negovernment.
Muri kutengesa fodya yacho nemari?
Fodya iritengwa nema20 cents, 50 cents, 80 cents. Kana wazobuditsawo wabhadharawo mabhaya ndo pane vanokwanisa kungokutengerawo ne$4. Saka you find kuti fodya yequality imwe chete imwe yacho vanogona iri pa50 cents, imwe yacho iri pa$4, zvichienderana nekuti une relationship yakadini nabhaya.
Asi manga makwanisa kurima here fodya yakawanda tichitarisa kuti mvura yanga ichitinetsei?
Mvura yanga ichitinetsei, asi takamanaja kuva negoro rakanaka nekuti gore rinoita tiri kuma3000 kg.
Saka imi muri varimi vakagadzwa patsva here kana kuti munongorima kwamagara muchirima kumamisha?
Settlement system yedu inonzi resettlement yakatangwa muna 1980, takagadzwa kutanga muna 1980 paitwa inonzi resettlement. Saka ndo settlement pattern yedu kwatakagara isusu. Unopiwa 12 acres zvinoti 5 hectares zveland yaunonzi unorima. Wopiwa 1 acre 70 by 70 meters yepaunogara nekuchengetera mombe. Ndo settlement system yepakwatogara.
Ko saka kana muchiti fodya isinyatsotengwa zvakanaka, nyaya dzezvekudya dzakamira sei?
Kropu yakwanisa kunge ichibuda zvakanaka itobhako yefodya iyoyi. Chibaga hakuna. Saka dambudziko ririko gore rinondiona kuti nzara isakanyanya kuwanda.
Mukoma Philip Gwiti, mumwe mugari wekuNyamakate Resettlement Area kuMashonaland West, vanga vari parunare vari kuNyamakate kwakare.
We love you. Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we're chift here.
My Isabel.
Yeah, man.
Na faza my sister. Na faza munu wese my sister. Doro tadira bazita faza bari bazita faza gana my ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ninaitwa Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father, Makatera Studio 7.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuna Mavelas Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro naamai Loveness Chareka vanogara iwo kwamukumbura. Amai Chareka mudzimai wechidiki ane vana vatatu anoti iye pari zvino zvinhu zviri kumuremera. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti kwakamira sei kwamukumbura uku?
Kumukumbura kwatiri zvinhu zvakaoma nekuda kwenzara nekuti chikamu chacho chaicho kutonetsa kuswana zvekuti titoyambwawo paMozambique ndopatinombowanawo chikafu chekuti tikwanise kudya zvokwatinoendawo koko.
Mhuri yenyu yakakura sei uyezve muri kurarama sei zuva nezuva?
Zuva nezuva tinoraramawo tinongoonawo sadza akawani manheru ega ega vatinotoonawo kudya zvinhu zvacho zvinatombomira zvakanaka. Vana tine 3 zvovatinavo, kuchikora vaende, kushaikwa kwemari, mabond coin yacho yava kutipa hapana kana chaya kutombotibetsera.
Vana vane makore mangani?
Vana wekutanga ane 11 years, wechi2 ane 7, wechi3 ane 2 years, makore ndine 27.
Baba vari kuenda kubasa here? Zvakamira sei ipapo?
Baba basa hakuna kwaanotomborwana, tikangogara tiezvino tikutongorimawo magarden tiyambuka nemuriwo kuMozambique ndokwatinonotengeserawo tokwanisa kutengawo hufutsiko kuMozambique toya kunoo dovati kuraramawo nawo.
Ko, panyaya yemvura muri kuiwana here yekuti muwane madiridzo?
Mvura tikuiridza naMukumbura River ndowatinochera mvura, asi mvura yacho yakadzika zvakanyanyisa pasi.
Kana muchinge maenda nezvirimwa zvenyu kuMozambique, muri kuzvitengesa nemari yakawanda sei uyezve zvinokuteurirai nguva yakareba sei kuti muende motengesa modzoka?
Mari yatinowana ikoko imari ishoma shoma, kanonzi ka 5 ngiri pabhandu ratinotengesa. Mari yacho inenge isina kumbokurisa zvaya nekuti ungatokwanisa kuza chitapota mhuri kukwanisa kudya uchizvita.
Chiwiro yenyu ndeyei imi semunhukadzi anogara ikoko kuMukumbura nevamwewo vari munharaunda yamunogarai?
Isusu chiwiro yedu ndeyekuti dekokwanisa kukaonekwa kuti tinoonawo mabasa ekuti tinokwanisa kushanda tokwanisa kuraramisa mhuri tichienda kuchikoro. Sezvo zvaizvinosowo mhuri yakangogara ichienda kuchikoro, mari chainodiwa kuchikoro hatikwanise kuiwana nekuda kwechikonzero chemabasa hakuna watinotomboyawana. Kana varume vedu tinavo pano vakangogara pana kana kwaanotomboenda kumashande.
Pane kwavaimboshanda here baba uyezve zvakazofamba sei?
Kwaimboshandawo kuHarare magarden boy vakangoari kana kuchera ikumba.
Takatarisa kuti takaona vamugabe vachitaura ivo kuti vanhu vachange vachipiwa chikafu kwavanenge vari kana chiripo zvisina kuti munhu anotsigira bato ripi. Ikoko kwamukumbura kunombouya chikafu here chinopiwa vanhu?
Hongu chikafu chinouya but asi munhu wese anochiwana. Vari kusarudza zvichienda nemakore, gunzo chembere nezvirema ndozvikukwanisa kupiwa chikafu. Vamwe vese vechidiki takangonzi muchazoshandawo futbo futbo kuzvachionana asi takangomira tikadara hapana kana chikumbooneka.
Ko, zvematongerwo enyika zvakamira sei ikoko?
Kana yakwana nguva sei papa patikutarisana nemavhoti 2018 zvinenge zvakaoma zvokuti mazuva yatakambobva kunovhota kunorohwa vanhu zvisingatomboita apa tisati. Asi 2017 watikuenda kutotarisa kushungurudza zvisingatomboita.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Loveness Chareka vanogara ivo kwamukumbura kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochikokerwa neni Vhiki Rega Rega, Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous.
vanhu veZANPF vane discipline. Vasiyana nevanhu vanobva kune mamwe mapato maduku duku akaita sana MGC nemapato mamwe achangotanga tuduku duku twakafanana na People's Space netimwe tumapato.
Mangwana muchirongwa chedu cheYouth Forum tine hurukuro navakudza ichipanga muteedzeri wemunyori mubato reZANU PF Youth League nezvekufora kwakaita nengo dzebato ravo musi wechitatu uye tichiongorora kuti zvine pundutso here. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheYouth Forum mangwana. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu Our Lives.
Ndiro kutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rekuregerera vasungwa vekumajeri vanodarika zviuru zviviri kusanganisira madzimai wose anga ari muhusungwa kunze kweavo vanga vari pakutongerwa rufu kana kuti vane zvirango zvemutongo werufu vanove vaviri vanonzi vakasara vari kujeri remadzimai. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZakuro vaEdison Chihota. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaChihota.
Vadotenga zvikuru vakadei.
Vachota, tinonzwa kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaregerera vasungwa vanodarika zviuru zviviri. Makatambira sei danho iri seZakuro?
SeZakuro danho iri takaritambira nemaoko mairi.
Pane vamwewo vari kuchema-chema kuti vanhu vamwe vakaregererwa vanga vasingafaniri kunge vachiregererwa nokuti mhosva dzavanenge vakapara dzakaita sevanonzi vakanga vaba mombe kana zvipfuwo imhosva hombe dzekuti vanhu havafaniri kungonzi varegererwa. Munotambirawo sei maonero iwayo?
Kuona kwemunhu hakurambidzwe nekuti munhu wese anoona maonero ake ende tinovaremekedza mumaonero avo iwayo. Asi toda kuchechedza kuti kana munhu anzi apara mhosva akatopiwa chigove chake akachitongerwa kunyange akaita mazuva mairi kana matatu iye achigona kuti ndakatadza achitambira kutadza kwake zvinhu zvinofanirwa kutambirisa nevanhu nekuti munhu wese ane kodzero yekuregererwa.
Ko imiwo sesangano reZakuro mune urongwa hupi hwekubatsira ivo vabuda kumajeri ava?
Isu tekushanda kwatinoita pamwe chete nezpca tine tarichiro yekuti tichashanda navo munzira dzakasiyana-siyana dzinoita kuti vamwe vanokwanisa kubatsirika vabatsirike sekuti vamwe vacho tenge tichitoshanda navo kare vari mumajeri imomo. Saka urongwa ihwohwo hausati hwapera, hunofanirwa kunge huchienderera mberi tichiona kuti tinobatsirana navo mumasmall projects anokwanisa kuti ivo vave nekutsvaga kurarama kwakanaka zvisingaite kuti vave vanotadzira vamwe vavo kana vakagara munyika.
Asi munoonawo here imi ivo vakaregererwa ava vari vanhu vanganzi varipenda kana kuti vashandura maitiro nenguva yavakagara vari mumajeri?
Vazhinji vavo hapana achada kudzokerako. Ringave rombo rakaipa chete rikuwanikwa paine vashoma vane rudo rwekuti dai vadzokera kunezvinzvimbo iyoyo. Asi manzwiro kubva mukutaura kwavo vazhinji vavo hapana achada kuti ave anowanikwa achipomerwa kana kuti ari munzvimbo yakafanana naye zvakare.
Aiwa, tinokutendai vachiota nekuwana nguva yekutaura nesu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri. Manga makateerera kune mukuru wesangano reZakuro vaEdison Chihota muchirongwa chedu chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndiri wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. MDCT inoti yave kuenda kuSADC nenyaya yemhirizhonga yavanoti iri kuitwa neZANU PF. IMF inoti upfumi hweZimbabwe hwotonyanya kuderera nenyaya yenzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.